Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 24 ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya iyi chaenderera mberi nekuzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani.
Nengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondirapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapindira panyaya dzekuranwa kwemaguta.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka.
Rakatarwa mugore ra2018 pasi rese riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro.
Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekukosha kwedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzeCitizens Coalition for Change vaChris Mike vanoti vachanga vari mudare redzimhosva nhasi zvakare kuti nyaya yevasungwa ava ipedziswe sezvo isina kupera kukurukurwa nezuro. VaMike vanoti nhasi magweta achapedzisa mashoko avo ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa vavo vachipiwa mukana wekubhadza mari yechibatiso.
Pazuva ranhasi musi wemuvhuro 23 ndira 2023, taenda kudare zvakare nevasungwa vakasungwa kubudiriro vanove nhengo dzeCCC. Taenderera mberi nechikumbiro chekuti vasungwa vose vari 25 vatongwe vachibva kumba vari pachirongwa chinonzi chebail. Hurumende kana kuti vana muchuchisi vaunza mumwe zvemufakazi anove mupurisa kuti ape humbowo hwekupikisa kusunungurwa kwevasungwa mushure mekunge abvunzurudzwa. Magweta apiwa mukana wekuti achitaura mashoko ekugumisira kudare. Vana muchuchisi vachisimbirira nenyaya yavo yekuti vasungwa vasaburitswe, vanomiririra vasungwa tichimirawo nenyaya yedu yekuti vasungwa havana chavakatadza chikuru, zvakare kuti vose vanokodzera kuti vapuwe mukana wekutongwa vachibva kumba.
Mangwana chipiri chii chamunotarisira mudare vaMike?
Nyaya iyi chaenderera mberi nekuzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani. Tichapedzisa mashoko edu ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa. Dare rozotiudza kuti richapa mutongo rini, mutongo wekuti vasungwa vasunungurwe kana kuti vatongwe vari muchitirongo.
Pane zvamataurira dare here? Pane chimwe chikumbiro chamasvitsa kudare remhosva iyi?
Tatsanangurira dare kuti tinokumbira kuti nyaya iyi ikurumidze kupedzwa nekuti vazhinji vari kutambura zvakanyanya vari muhusungwa. Mumwe musungwa atosvika pachinhano chekubata chirwere checovid-19 ari muhusungwa kuremand prison. Saka dare ravimbisa kuti richazama kuti nyaya iyi ifambiswe nekukurumidza.
Rimwe remagweta enhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondirapera vaChris Mike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi kwakare nyaya yomiririri weZengeza West muparamende vaJob Scala inotarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Nganga kuti vape uchapupu. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court svondo rapera unoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo havana simba rekupindira mumabasa anoitwa nemakanzuru mumakanzuru. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti yairega vaMoyo vachipindira mumabasa avasina simba rekutonga, izvo zviri kukonzera nyonganyonga mumakanzuru zvichikonzera kuti makanzuru atadze kuita basa rawo nemazvo. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti chimwe chiri kunetsa kusarudzwa kwevanhu vasingakodzeri uye vasinganzwisisi basa ravanotarisirwa kuita.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapindira panyaya dzekuranwa kwemaguta. Ungatarisa mvura chaiyo, Zinwa yaakukondrola madhemu anofanira kunge achiuyisa mvura. Mvura yacho kana ichishayikwa, havatizoone vanhu vezinwa vachibudikira vachitaura kuti sei vasiri kutipa mvura. Tinonzwa paakublemwa city council, iyo inenge isiri iyo inoingirana madhems acho, isina simba rekuwedzera dhemu infrastructure inopa mvura kumacouncils. Tikatarisa jaya yezinara, tinoona zinara yotora mari yose yemarets anobhadharwa nevanhu vanoterera michovha. Kare taiziva kuti michovha yaiterwa kucity council zvaiipa mari yekugadzira marod, mapotiwo taisaona achiwanda zvataita. Asi hatichaoni zinara kana panzi marods ashata, hatinzwe ichitaura kuti mari iri kuendepi, zviri kufamba sei. Inotoita kunge chingori chibhodhi chakakrieterwa chine marights ekuzvidyira hacho mari chinyerere, chisina basa rachinoita mumaguta machinomora mari yakawandisa.
Sekuona kwenyu vamasaraure, chii chamunoda kuona chichiitwa? Mhosva iri panani? Chii chiri kukonzera izvi?
Tikatarisa zvakawanda zvaakungonzi central government ndo yakunge ichitora presidency. Tazonzwa nyaya yemadevolution funds ayo anenge achinyanyodetemainwa necentral government ichipa zvimedu zvimedu zvainofungira kuti zvinokwana. Dambudziko remaservices richaramba richiwedzera mumaguta, uyewo tozotarisawo competence yevatungamiriri vacho vanenge vari mumaguta.
Chamunoshora pamusoro pevatungamiri ava chii?
Tikuona vamwe vacho vanenge vaiswa vachigona kuimba vari veopposition, vasingagone kumaneja maguta acho, zvinokonzera madambudziko akawanda. Tinonzwira sisi vashandi vakawanda vari kutadza kutambira mari dzinokwana panguva iyi.
Chamunoda kuona chichichinjwa chii vamasaraure?
Chichemo chedu tipinda muna 2023 ndechekuti central government ngaipe simba rekurana makanzuro kumakanzuro. Vemakanzuro vanotungamirira vawanewo capacity building, vawane zivo yakasimba yekukwanisa kumaneja maguta edu.
Mudauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Nhasi chipiri 24 ndira izuva rekupemberera kukosha kwedzidzo nekubatsira kwedzidzo mune zvebudiriro pasi pose. Sangano reUnited Nations General Assembly rakadzika kuti musi wa 24 ndira gore roga roga richava zuva rekupemberera kukosha kwedzidzo pasi pose, richiti dzidzo ikodzero dzemunhu wose. Sangano reUnited Nations rinoti vana nevamwe vechidiki vanoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemana 244 million havasi kuenda kuchikoro, ukuwo vanhu vakuru vanoita mamiriyoni mazana manomwe ane makumi manomwe nerimwe kana kuti 771 million havagoni kunyora kana kuverenga. Tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe kuti tiwe kukosha kwezuva ranhasi.
Zuva iri rinoreva zvakawanda mueducation. Chokutanga nechokuti izuva rakatarwa mugore ra2018 pasires riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro. Pachirungu vanoti education is a human right, a public good and a public responsibility. Zvinongoreva kuti education ikodzero yemwana wese uyezve ndo inopa kuti upenyu hwevanhu huite zvakanaka uyezve chikwanisa kuti iwanikwe nomunhu wese pasi rese. Zvinoratidza futi kuti zuva iri rinonangana needucation nokuti education ndiyo muzongoza werunyararo nedevelopment pasi rese. Saka rinokurudzira inonzi iko pachirungu inclusive and equitable education and lifelong opportunities, kutaura kuti education muzongoza wekurarama kwavanhu pasi rese.
Dr. Joe, pazuva redzidzo rinokosha kudai, chii chamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Kurudziro yedu huru kuhurumende musi wa24 January ndeyekuti hurumende ngaione kuti yapa varayiridzi mari dzinokwana, mari dzinoenderana nemari dzavaitambira October 2018 asati asvika. Ndokuti varayiridzi vaitewo vana baba vanokurudzira vana vavo kuti vaende kuchikoro. Asi imwe kurudziro huru kwazvo ndeyekuti hurumende inangane nokuona kuti yapa bhajeti rinozopa kuti vana vakwanisewo kunge vachidzidzawo muzvikoro pachena, kana kuti yatinoti free education. Hatidi kuti zvive zvepamuromo chete zvokutaura nokuti tava kuenda kumaelection, asi tinoda kuti zvive zvemandorokwati kuti education yawanikwa nemunhu wose, uye muzongoza wokuti ramangwana ravanhu rive riri nani.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Apo mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanyanya, vamwe varimi mumaruva edunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mvura yarambira mudenga, izvo zvoita kuti mbeu dzavo dzitange kutsva, zvinogona kuti vatarisane nenzara zvekare seyegore rapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, varimi vakawanda mumaruva enzvimbo dzakaita sekwaChivi, Zaka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvave zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaJemetias Kusakara vekwaNerupiri kwaGutu vanoti mvura ikasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoi, cherekazouya gohwo racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorya kuti tichaita zvegore rapera zvokuita zharafu, inotikapamwa futi zvinenge zvatishatira. Mbeu dzaipa tava kutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera, masikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohanis Chihwani vemumaruwa ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuno kunemamwa uku mvura yaramba ichadi kunaya, mbeu dzacho dzatumbuka payarambira pandopashata. Izvezvi zvizhara gore rapera yanga inesu tabayiwa nokumanya nezvipepa, toona umwe ane chipepa chake cheupfu totomanyirana nezvindiroti udatiwane kurarama.
Mvura mudunhu remasvingo yakambonaya zvakanaka mwedzi wambudzi nazvita, asi yakabva yaenda zvekuti mwedzi uno nzvimbo zhinji hadzina kuwana mvura yakawanda. Kunzvimbo dzakaita seChiredzi neMwenezi, vagari veko vanoti mbeu dzechibage dzava kutsva, asi zvakaita semapfunde nemhunga zvichiri nani. Amai Netsai Madamombe nekumhandamawe kwaChivi vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura makore maviri akatevedzana kuchapa kuti vanonge zvose nemuromo.
Mvura ikasanaya kwendogunoo tinofa nayo zvara. Gore rapera haina kunayazve, handidozivi kuti huzukuru hwohuningahuita sei, nokuti tikaita zhara kureva kuti mari yainotumigwa takutoti titsvage sadza. Kana izvo kuchikora hazvingamboindi nezhara iyoyo, nokuti hapana kana chokubata, tinoshaya kuti tingatangira kupi. Namwari tinongochemera kuti dai matenga atizarukira.
Mukuru webasa mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vaKalisto Masiwa vati varimi havafaniri kurohwa nehana zvakanyanya sezvo mwaka wekurima uchiri pakati.
Saka ndiri kufunga kuti vanga vagadzikani vasarohwa nehana, but generally the situation across the province yakamira yakati mvura hatisi kuwana, in fact hatiri kuwana kuma ya tukuona kuma mma provinces wana mama national and provinces much east, much west, much central ni part of Manika land kuri kuita some rain festivity
mama siwa vati muongorora ya wari kuita neba ziravo mzimbo zinji mbeo zave kuta asi mvura ino kuna kujoka zikaita nani
chinekumu kwa tino una kuti mvura aisikuna ya ya nenguwa mbeo zakura kuti zakuda mvura zikuru si mbeo zakata sechibagi tinoona sekuti vakarima mbeu dzinenge mapfunde mbeu dzatoti matraditional grains dziri dzichakasvingirira dzichakanaka dzinogona kuita zvakanaka
vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga rukwedza nemapfunde sezvo chibage chiricho chiri kutanga kutsva mudunhu iri bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kuburitsa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita semashoreland east newest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuharare kuri kunaya mvura yakawanda asi Masvingo nemamwe matunhu ekumatebleland kwakaoma ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada vanova chizvarwa cheZimbabwe valiyo muKumba vanoti kereke yavo ichange ichishanda nevaimbi vekumusha senzira yokudzidzana nekudzidzisa vechidiki vari kuno kunze kwenyika tsika nemagariro ekumusha. VaMukumba vanoti vakakoka vamwe vaimbi vanobva kuZimbabwe vachange vachishanyira Canada muna chivapu. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye navaMukumba.
Tine zvakawanda zvatakabata kunyanya gore rapera, asi ndinotenda kuti tinofanira kudarika pane zvatakaita. Tine imwe orphanage yatakakwanisa kubatsira sevana vamwari iri kuRisutu, inonzi Risutu Orphanage. Gore rino tine maactivities akati wandei atiinawo. Rimwe activity yatiinayo tine waimbi wekuZimbabwe wanoimba gospel watiri kutarisa kuti vanofanira kuuya muna May. Tine urongwa hwakawanda hwekuti tirambe tichikonektana nevanhu vekumusha, Mwari achititungamira tichibatsira patinogona. Zita rake richikudzwa.
Vaimbi vapi vamakatarisira kuti vachange vari kuuya ikoko kuCanada muna May?
Tina Minister Elad Cherai watiri kutarisira kuti vanenge vachiuya. Vazhinji pamwe vanoziva nokungoti Elad Chet, ati muimba nemukurumbira kwazvo. Is a worship minister, is actually a pastor as well. So tiri kutenda kuti vachange vachiuya muna May pamwe chete nemudzimai wavo kuuya kuti tigowa nenguva yekurumbidza Mwari, vanhu vachiwana nguva yekusununguka kubvisa mastress akasiyana siyana. You know, vanhu vakasangana naMwari paine rumbidzo zvinhu zvakawanda zvinoreruka.
Zvakakosha sei kuti muwane muchidyidzana nevaimbi nevamwewo vanobva kuZimbabwe muri ikoko kuCanada?
Zvakakosha nekuti ndopane imwe yainonzi cultural exchange. Tine vana vedu vamwe vanoberekerwa muno, ipapo ndopavanodzidzawo nziyo dzinofarira vabereki wavo uyodzidzawo the type or style of worship yatakakura tichiita sevabereki. Uye tinotenda kuti zvine impartation yazvinoita kuti we are also preserving our culture by doing that.
Tiri ipapo panyaya yeculture, tinoona kuti muimbi Oliver Mtukudzi awana iye achisvitsa makore mana ashayikwa. Mungati anorangarirwa sei nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose?
Vanorangarirwa nezvakawanda, including motivation to many people, even music yavo ichingoridzwa. Ine ndinofunga kuti icharamba ichiridzwa. Music does not expire.
Pane rwiyo rwavo rwamunofarirawo here imi?
Pane rinoti ndirangarirei, ndo rwandinofarira zvakanyanyisa. Munoona muimbi akaita saOliver Mtukudzi paimba aimba nziyo dzake zhinji dzaiita sokunamata. Saka nziyo dzake zhinji dzinokurudzira kuti munhu unzwe kuda kutsvaga Mwari, ndinodzifarira zvakanyanyisa.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada valiyo muKumba vari parunhare kuCanada na Marvelous Mhlanganya huye we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday, chipatara che Bite Bridge District Hospital, chinonzi chakatswa nezuro, chikarasikirwa nemichina mizhinji, zvichitevera moto unonzi wakatangira mune imwe imba inovhirwa varwere. Gore rapera muna mbudzi, chipatara ichi chakatswa zvakare. Munewsday makare gurukota reIndustry and Commerce amai Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kutsvaka nzira dzekuti makambani emunyika agare achiwana mari yekunze vachiti hurumende inoda kuona makambani emunyika achigadzira zvinhu zvakawanda. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabia pamutare nezuro mayuthe zano PF akafamba aine mota ne speaker echitaura chiti vanhu atidikona munhu anonga akapfeka yellow nhumbi dza chamisa aba kuno hatisi kuzvapa tikaona munhu anonga akapfeka ma t-shirt aiwani yellow achamisa tiri kuponda kutouraya echitaura anhu ese kubva kumabia uchienda kwana chitora kwese kuchitenderera ndipo dzakakwana munyarari kwese kuchitenderera nemota uchifamba chitaura kuti hatisida kuona munhu anonga akapfeka ma t-shirt eTriple C tiri kuzoponda ndio zvaaitaura kufamba chitaura ikoko. Saka ndokukambena kwakasununguka here ikoko pekutsikirira umwe pasi. Shumba yajiwa mutare
dwaiwa tafara tichiona uyo mupurisa uyo wakarakashama mapurisa uyo aiwa takafara chaizvo nekuti isusu tanzwa vanhu vari kushungurudzwa nemapurisa hapana kana chinoitwa asi zvine izvi kwakangonzi mupurisa uyo vanhu vakaita batai kuti ngaabatwe vanhu vakarova matripusi ukoko nanhasi varunzi vari kutsvagwa 10 hatizivi kuti mutemo werejisi tiri kufara chaizvo nezvakaitwa nemupurisa uyo akataka mapurisa uyo vakaita basa chaizvo tiri kuzvifarira izvozvo vakaita zvakanaka sitanzwa nechigumbu mwoyo nemapurisa iwaya zvakaita zvakanaka chaizvo tiri kutenda tongotaura mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde
varume musangopinda vanaguni avo vasingasi vanotaura mbava dzezanupf shuwashuwa ungambaitaura kuti kwai vanhu vezanupf havasi kurwa vanhu imakamuchirwa vanhu kwana murehwa uko madhara yaari kuchipatara nhasi ike no vanhu vacho motikwai motoedzera mutimu vasati vasungwa vana pais jamba havazikani kuti varipi makavasunungura kare mukati vati vatize munyika nanhasi havamo samuri kuti vanhu vezanupf hamusi kutyora kodzero dzavanhu kudii
saivo zivisaivo vecc vamupobuya kwana chivi vachikambena hatitomboiziva hatisati kana tambonzwa kuchinzi yavuya kusvika kuna nangundu mwenezi kwana gororoko kudzoka kunobata kwana chivi kose kwana madlangove kwana mazorodze vachipinda mumaraini ose kwana mishenuko vachitsvaga rutsigiro vanhu vakafutsigwa nezanu ngavambouya chikwata chimbo kurudzira vanhu kuvhota vachitaura zvavanoitira vanhu kana vazovhotegwa vanohwina ndomatunhu ari kuita kuti tiruze ndatenda ndatenda
tete yekuti His Excellency inoshota mwoyo His Excellency kuita sei Excellency dzacho dziri pakuita seiko pakuuraya vanhu nekuponda nyika nemisgovernance iripo here necorruption ndo His Excellency yamunoti kwai His Excellency musaungirengomuti Mr. Munangagwa hakuna kuti kwai His Excellency His Excellency kuita sei munhu ane utsinye kudaro munhu anoshayisa maticha mari anoda kuvharira manesi mujeri ndo His Excellency iyoyo His Excellency yacho inobva pakuita sei
ZANUPF ZANUPF tinyareiwo munopa varume vakuru 7 usa mozotitungamirira vanhu kuenda kunovhota kutungamirira ne 7 usa sabhuku anochengeta vaeni vaanopa kudya haapindi muwelfare haapindi nezvese zvekudya vaeni vachanovape sipo yacho anotenga ne 7 usa kana imuvatungamiri munopa vana venyu 7 usa yekumupa pocket money regai kudaro vabereki isu takarwa hondo isu misoro iyo zvinotema nekutakura zvinopisa tichikwira mugomo tinochengeta magandai mopa masabhuku 7 usa ZANUPF itai mushenyu
nyaya yamataura iyi ndainzwisisa zvakanaka mazimbabweni tigone kupinda maelection ini nditoro mutsigiro wetriple C yakakwana asi nyaya yataurwa ikunzi Zvino batsire kuti ite maelection. Isusu wacho wanopikisa takazungwa mbira dzakondo. Zveshuwa takazungwa mbira dzakondo. Moyo neshungu unadzo asi chatinenge tichiri kuita kana ZANU-PF ichiramba ichiita zvairi kuita hapana kwatiri kuenda. Tokukumbirawo kuna Nelson Chamisa pre mutungamiri wedu advocate mutiitirawo zvokuti mutange magadzirisa zvinhu zvese zvinge zvamira panzvimbo tipinde maelection medu tisina chipomerwa chinonzi vakazoti kana vasati vabvuma kuita zvatinoda zviri nani tirambe tichishupana kusvika tapinda maelection ngatigadzirise mapepa ngavagadzise mitemo yeuyu yezeki zeki ngaimire panzvimbo irege kuva nesaidi recharerekera haipapo tinoti tipinde maelection takasununguka ngavatange vasunungura vana veshanduko vavakasunga vese
ndinoti kumwana wezimbabwe zviri kwauri mwana wezimbabwe kuda ZANU kana kuda upenyu hwako zviri kwauri ndinodaro nokuti vazhinji kukotsikana zvidzidzino asi meso makatsinzina kutofitooneka high life asi munongotamburawo zvazviri iyi nyaka yanaka nyika iyi yanga iredu tose etagovana tala zvakanaka chimbofungai kuti mugabe chai chai mbune akafaa kuti nizvi handichaadi vakomana ndaakumboita zvachamisa manje aizvifungira izvozvo ndiani asi iwo uri kumachonyonyo kunyajena uko chirasha vanenge vachiti kwai aiwazve imbiri wezanu-PF sabvukuone padii vachiti wevhotera ZANU-PF yangu nokuti ZANU-PF yangu yakandipa gejuiri kuti ndirime saka ndotokuudza pokuvhotera inini varume yatingi nguva yakwana nhambe tambe inoregwa ichatapira masabhuku nemachifu sumoyo handi munoiziva yekuti kwai nhambe tambe inoregwa ichadini ichatapira kangoma karirisi kane ngavapere nokubvaruka pamakabata pakakwana varume
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvenyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari amai Janet Yellen avo vari kushanya kuZambia nezuro vakaudza mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema kuti America inokoshesa usawira hwayo neZambia vachiti America inoda kusimbisa usawira uhu. Amai Yellen vanotiwo China inofanirwa kuregerera zvikwereti zveZambia vachiti nyika dzose dzakatarisana nezvipenga mupinyi zvakaita sezviri kukonzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Amai Yellen vakarumbidza vaHichilema mukurwisa kwavari kuita nyaya dzeuori muZambia. Nhasi amai Yellen vanopedza kushanya kwavo kuZambia vobva vananga kuSouth Africa. Zvongova yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro svondo rapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera kuti mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekukosha kwedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.